Mutungamiri wenyika vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kurwiswa nezvinhu zvavasina kudoma, iri kushingairira kuti upfumi hwenyika hukure uye kuitira kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Vatiwo masangano enhau nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubata pamwe chete nehurumende.
I call upon the media and communications fraternity.
Nyika yedu yakakwanisa kumira yakasimba zvisinei nekuti variko vanoda kuiona yakagwadama. Ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe nekuramba makatsigira nyika yenyu. Ndinokurudzira vemapepa nhau uyezve vemasangano anoshanda akazvimirira kuti abatirane pamwe nehurumende mukutaurawo zvakanaka pamusoro penyika yedu.
Mashoko emutungamiri wenyika aya anouya mushure mekunge vhiki radarika vakakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzira mitemo yagarisa mudare iri, inosanganisira mutemo unobata mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Vachitaura pamusoro pamushakabvu, Kennel Retired Chinga Judge Dube vamunangagwa vati vaDube vaive munhu aisarova imbwa akaviga mupinyi, zvinove zvavati hunhu hwaiyemurika.
He was a fearless cadre who always spoke his mind.
VaDube vaitaura muonero wavo zvisina kuti vari kutaura nani kana kuti kupi. Vaitaura nemonemo. Ndinofunga kuti zvakanaka kuva nevanhu vakadai vanotaura chokwadi vasinei nekuti chichatambirwa sei.
Asi mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti masangano avanomirira pamwe chete neayo enhau anoda chose kutaura zvakanaka pamusoro peZimbabwe, asi vakati zvekutaura zvakanaka ndizvo zvisipo.
Asi muno muZimbabwe nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vemedia vanenge varipo necivil society kuedza kuburitsa pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti NGO bill iri rakauya maringe nenyaya yekuti vainge vaona kuti media necivil society iri kuburitsa zvavasingadi ivo kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Vakamboshanda namushakabvu Dube mubhodhi reNational Railways of Zimbabwe uyewo vari sachigaro webhodhi iri, Advocate Mike Madiro, vati NRZ yarasikirwawo zvikuru nekushaya kwavaDube.
Ndakasangana nemurume ane ruzivo rwerudzamo. Vachinga Dube vanga vari baba vaigona kuti kana taakutukana mubhodhi iye neruzivo rwavo ndiye aizoenanisa kuti aiwa svasvasva ngatitarisai zvinhu tisina hasha.
Nyanzvi inongorora zvematongerwo enyika uyewo vari chipangamazano musangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti zvinoperera pamuromo chete zvataurwa navamunangagwa zvekuti ruzhinji rusununguke kutaura pfungwa dzarwo sezvaiita mushakabvu vaDube.
Vana veZimbabwe vanotaura pfungwa dzavo vanotsoropodza, vamwe vacho vanosvika pakutyisidzirwa, vamwe vanosvika pakusungwa, vanosvika pakutandaniswa. Saka nyika inoyi ichine chinhambwe kuti isvike pakusununguka pakutaura zvaiita vachinga Dube, avo vakasi havataura kuti vose vari kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro kusvika 2030. Misoro yavo inoda kuti imbotariswa kuti ichiri kushanda zvakanaka here.
Kennel Retired Chinga Judge Dube, avo vaizivikanwa nezita rekuhondo rekuti Comrade Embassy, vakashaya nechina chadarika kuchipatara cheMatadei muBulawayo mushure mekurwara nechirwere cheitsvo. Vanga vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.